sebato reMDC rotungamirwa nababa Tsvangirai nhasi tiri panyanga dzamushure tashayikirwa naamai Gladys Dube Gombami seneta wemabutho enimbopoma vashaya nhasi makuseni.
Mungatitaurira kuti chii chaitika?
Chatotanzwa chete ndechokuti nhasi makuseni masikisafonera vana vake achitaura nenhauya ne7 o'clock avashaya.
Wanga uri kurwara here?
Isusu sebato reMDC hatina kumbomuona vachirwara. Vagombami vamanga vakazara vakagwinya. Ndoo nhau iri kuti shungurudza kuti nhai vanhu vamwari chii chaitika, chii? Hana kumbochema chema nekurwara, hana kumboti musoro kana kumbo chaifu. Nhai akarara acharara pamusha.
Mati, wanga uri mumotika kwawatanga kutaura kuti hausikunzwa zvakanaka. Mungatitaura kuti zvazviri kufamba sei?
Angari mumota murume wake. Saka pavasvika vakuda kurya, murume akati haburukai tunozvazvi. Akati no, handichagoni, ndakuita dzungu. Saka murume akamubata bata akaona nyasha haina kumira musha. Ndopa akamhanya abamhanya akamhanyisa kuchipatara pakadoma. Ndopa azoshaikira ipapo.
Saka wari kuchemerwepi?
Vari kuchemerwa kumba kwavo kumupoma.
Ko, mungatitaurira kune wanhu wanga usikanyasi kuvaziva kuti wanga uri munhu wakaita sei?
Mai Gombami angari munhu aishanda nemunhu wese. Chaanga akanakira ndechekuti waiti ukamubata zvisiri zvisina kunaka, anga asina mangwana kuti handichamubvunza rimwe gore, aitokuudza ipapo kuti aivabodo zvawandida anamuzviparira. Saka anga asingachengeti chigumbu. MDC ndiyanga ari chepesani wemadzimai muprovhinsi yekuburawayo. Saka nhasi madzimai aya asi asara pabani nemhaka yokuti mutungamiriri wavo vae